manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 9/2017
makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pastor Ivan Mawarire hashtag this flag vanoburitswa mujeri zvichitevera kubhadhara kwavo mari yechibatiso.
Urongwa hwekusarudza mukuru wevatongi wematare edzimbosva hwoita mutauro zvichitevera danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti vamugabe vave nesimba rekudoma vega mukuru wevatongi uyu.
Studio 7 inotarisa zvine hudzamu mamiriro akaita mapato anopikisa ari munyika.
Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Murwiri wekodzero dzevanhu Pastor Ivan Mawarire vaburitswa nhasi masikati kubva muchikurubi remand prison zvichitevera kubhadhariswa kwavaitwa mari yechibatiso. Pastor Mawarire avanga vakapfeka nhumbi dzavakasungwa vakapfeka mazuva mapfumbamwe apfuura vabuda pagedhi rechikurubi remand prison nenguva dza 1:50 PM masikati ndokubva vatakurwa nemotokari yemagweta avo. Vamawarire havana kukwanisa kutaura nevatori venhau kwenguva yakareba sezvo vanga vakaneta. Vamawarire vakasungwa svondo rapera panhandare yendege muHarare vachibva kuAmerica uko vanga vari. Pastor Mawarire vari kupomerwa mhosva yekuda kupedigura hurumende yavamugabe asi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iye.
Sangano reAbameli Human Rights Lawyers Network rinoti rakakwira kudare repamusoro-soro richipa chikumbiro chekuti pfungwa dzaro dzinzwikwewo nedare iri pamusoro penyaya yekusarudzwa kwaChief Justice. Nerimwe divivo vamwe vanhu vanoti havasi kufara nekuvandudzwa kuruda kuitwa mutemo une chekuita nekusarudzwa kwaChief Justice kuitira kuti mutungamiri wenyika adome ega mukuru wevatongi wematare uyu. Mutore dwenau tauraishava anotipanya inotevera.
Gweta rinoshanda nesangano reAbameli Human Rights Lawyers Network vamachova nanwewe vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rakaita inonzi intervention application muchirungu vachisvitsa chikumbiro chavo kudare reSupreme Court uye nyaya ichanzwikwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Mutongi wedare reHigh Court Justice Charles Hungwe vaive vapa mutongo wekuti boka reJudicial Services Commission kana kuti JSC rimbosendeka parutivi kusarudzwa kwaChief Justice sezvo mutemo nechekuita nekusarudzwa uku uri kuda kuvandudzwa. Vamwe vati vane zvikumbiro zviviri zvekuti mutongo waJustice Hungwe unzi hauzi pamutemo uye kuti dare iri ripe chiga chekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadome Chief Justice kubva pavanhu vatatu vakabvunzwa neveJSC.
Isusu tichipinda ipapo tiri kuti Supreme Court yofanira kuti igadzire judgment iri very clear to the effect yekuti the application yakaitiwa neorder yakagrantwa na the Honorable Justice Hungwe iri kupesana ne constitution yemuno because constitution iri pachena kuti it is supreme. So if munhu achiuya ku court kuti no suspend a constitutional provision because pane proposed amendment tiri kuti aiwa hazvisi pamutemo pana vave kurasika.
Zvichakadaro, pamusangano wekuzeya nezvekuvandudzwa kwemutemo wekusarudzwa kwaChief Justice uyu waitwa nhasi muvulawayo, vamwe vanhu varatidza kusafara kwavo neurongwa hwehurumende uhu. mumwe mugari amai Majuri Dube vati vanotyira kuti kuda kuchinja mutemo uku inzira yebato riri kutonga rezano PF yekuedza kupindira mumashandiro evatongi vematare epamusoro. Pfungwa idzi dzatsinirwawo navatinei mukwewa avo vanove murongi wemabasa musangano reAbameli Human Rights Lawyers Network.
Kana kusarudzwa kwemajaji kwakuinvolva utungamiri wehurumende yatinoti executive, toshaiwa inonzi judicial independence. It means majudges achakwanise kuexecute majuties awo freely, fairly, without favor. Nekuti vanenge vasarudzwa nemunhu anenge ari president. It means vanenge vachiita zvido zvamunhu anenge ari president.
Vachipa maonero avo panyaya iyi vaMoses Chinengo, avo vaimbove mutongi wedare reHigh Court, vati kunyange hazvo kune vamwe vanoti kuvandudzwa kuri kuda kuitwa mutemo wekusarudzwa kwaChief Justice kuri kuuyapo bumbiro remutemo risati rave nemakore akawanda ravepo, bumbiro iri rinobvumidza kuvandudzwa kwemitemo yemunyika. Vatiwo kana kuvandudzwa kwemitemo iyi kuchiitwa negwara rinotevedzera mitemo iripo havaone chakaipa. Justice Chinengo vati mafungiro avo ndeyekuti kana mutemo uyu wavandudzwa unofanirwa kuve nechiga chakajeka chekuti mutungamiri wenyika anofanirwa kusarudza Chief Justice achishanda pamwe nedare reparamende. Nyaya yekuda kuvandudza mutemo wekusarudzwa kwaChief Justice yakonzera mutauro munyika. Pari zvino Chief Justice vanosarudzwa mushure mekunge vanhu vanenge vachida kuita basa iri vabvunzurudzwa neboka reJSC. Boka iri rinozoendesa mazita matatu kumutungamiri wenyika kuti vasarudze munhu mumwe chete anozoita basa iri. Mutemo uyu uri kuda kuvandudzwa kuti mutungamiri wenyika akwanise kudoma munhu anoda kuti aite Chief Justice pasina boka reJSC, sezvo zvichinzi mamiriro akaita boka iri haaite kuti rikwanise kusarudza Chief Justice. Dare reparamende rinotarisirwa kutanga kufamba richinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuvandudzwa kwemutemo uyu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Masangano maviri anopikisa anotre Progressive Democrats of Zimbabwe pamwe neZimfest apinda mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti COD. Asi bato rePeople's Democratic Party runotungamirwa navatenda ebiti harina kupinda mubatanidzwa uyu nhasi kunyange hazvo ranga richitarisirwa kuita izvi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vakabata chigaro chasachigaro muCOD pari zvino vafara imbira vebato rezunde vati PDP yave kuzopinda mumubatanidzwa uyu svondo rinouya. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri webato iri vaJacob Mafume kuti tinzwe kuti sei bato ravo ratadza kupinda muCOD nhasi sezvo range rakatarisirwa kuita izvi. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzange dziri pachitiko chanhasi. Mukuru webato reZimfest muZimbabwe vaDerek Lupemba vaudza Studio 7 mushure mokupinda muCOD kuti bato ravo rapinda mumubatanidzwa weCOD nekuti ndiwo unoenderana nezvisungo zvebato ravo.
Tiri kudaira chichemo chevanhu chekuti tibatane nekuti hane nguva tichingochema nezvaasiringoitika izvi, saka takabatana tinokwanisa kunge tichibudira mune zvatoda kuita.
Mutevedzeri wasachigaro webato rePDZ vaVictor Mpofu vanoti COD ine chinangwa chekuunza shanduko nemushandira pamwe wemapato ese.
Pane mapolitical parties akawandisa and tirikukona kuti tinyatsosangana kuti tibvise tiuye ne change yatirikuchemera. Saka zvatirikutaura isusu ndezvokuti tawana nzira, tasangana nemamwe mabato kuti tishandisane kuitira kuti tiwane change muno muZimbabwe.
Mubatanidzwa weCOD uyo wave nemasangano manomwe anosanganisira MDC inotungamirirwa navaWalshman Ncube, Mavambo Kusile Don, Dare, Renewal Democrats of Zimbabwe, Zunde pamwe neZapu une chinangwa chekuti mapato ese anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kubatana mukubvisa utongo hweZANU PF. COD inotiwo musarudzo dza2018 ichange ine candidate imwe chete pachinzvimbo chimwe nechimwe chichange chichikwikwidzwa. Vambira avo vakabata chinzvimbo chasachigaro weCOD vanoti mubatanidzwa uyu uchaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro panguva pfupi inotevera. Kunze kwavambira, vamwe vatungamiri vemapato ari mukodhi vanoti vaElton Mangoma veRDZ vasimba makoni vemavambo pamwe naamai Nyagomo vePDZ vapinda muchitiko chanhasi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo paine mapato akawanda munyika anopikisa bato riri kutonga reZANU-PF, mapato aya haakwanisi kukunda musarudzo kana akapinda asina kubatana. Kunyange hazvo risiri mukodhi, bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti rakazvipira kushanda nemamwe masangano mukuumba mubatanidzwa uchabvisa ZANU-PF pachigaro muna 2018. Mumwe wevatevedzeri wavatsvangirai vaElias Mudzuri vati bato ravo riri kuita nhaurirano idzi pasi pechirongwa cheNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Vati mamwe mapato akaenda kunotanga kodhi akaramba kupinda muNERA uye mapato akasununguka akiita zvaanoda. Pari zvino MDC iri kuita hurukuro nemamwe mapato kusanganisira Zim People First, iyo yakapindwa naPongo neZuro, zvichitevera kudzingana kunonzi kwakaitika mubato iri pakati paamai Joyce Mujuru nevamwe vavo vanosanganisira vaDidmas Mutasa, varugare Gumbo nevamwe, uye neMDC yavanxuve nechinangwa chekumba mubatanidzwa wakasimba kuti vabvise ZANU-PF pachigaro. Pari zvino munyika mune mapato ezvematongerwo enyika makumi mashanu nemana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda vakazvimirira vaLaxon Zembe vanoti vanotambira danho rakatorwa nehurumende rekusendeka parutivi mutemo weStatutory Instrument 20 wegore ra2017 uyo unokwidza mutero wezvekudya zvakawanda nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana wakanga watanga kushanda kutanga kwemwedzi uno. Mutemo uyu wakanga waita kuti mitero yezvekudya zvakaita semupunga, majarini, maheu, mbatatisi nenyama zvikwire mitengo nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana. Izvi zvakanga zvaitawo kuti vezvitoro vakwidze mitengo yezvinhu nezvikamu zvinonzi zvaita kusvika kumakumi mana kubva muzana.
VaZembe vanoti hurumende yakanga yakwidza mutero wezvinhu zvinodiwa zuva nezuva isina kunzwawo kubva kune vamwe, izvo zvakaita kuti veruzhinji vanyunyute zvikuru. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakaudza dare reparamende nemusi wechipiri kuti vakanga vasendeka mutemo uyu kuitira kupa mukana wekunzwawo pfungwa dzevamwe. Vakati vakanga vatotanga kare kuita nhaurirano nemamwe mapoka ane chekuitawo nenyaya iyi. VaZembe vanoti dambudziko riripo nderekuti hurumende iri kushandisa mari yakawandisa panzvimbo yekuti itore matano anoita kuti ishandise mari shoma, akaita sekuderedza uwandu hwevashandi vayo ava vanodya zvikamu zvakawandisa zvemari yainowana.
Danho rakatorwa nehurumende idanho rinokosha nekuti mutemo uyu wakaiswa pasina kutaurirana nekukurukura nevanhu, saka vanhu vanga vakutambudzika vakutadza kutenga zviro izvozvi, zvinobva zvaunza kuti vanhu vatambure. Zvoitawo futi kuti neinflation yacho ibva yakwiwo futi, ndo saka hurumende yakatora chidanho chekuti ibvise mutemo wanga waisa uyu umboiswe padivi, vakurukure nevanhu veruzhinji, pave nechibvumirano nekuwirirana kuti zviro zvofambiswa sei, zvichionekwa kuti vanhu vanokwanisawo kurarama here zvakanaka, zvichitarisawo nemari dzinenge dziri kuwana vanhu, zvikurusa panguva ino apo nyaya dzezveupfumi wenyika dzisina kumira zvakanaka, vanhu havazi kuwana mari, makambani ari kusheya mari, saka zvanga zvichizounza dambudziko rakakura zvikuru mukurarama kwevanhu.
Asika vaZembe, hurumende yanga yatora danho iri ichiedzawo kuti inge ichiunganidza mari, inozoita sei kuti iwane mari yanga ichitsvaka?
Hurumende inofanira kutarisa mukati mayo, ine vashandi vamwe vakawandisisa vasina mabasa vari kungobhadharwa, ndo nyaya yanga irikungotaurwa kunakore mazhinji kuti aiwa hurumende ngaitarisise, ngaiongorore mukati mayo kuwanda kwakaita vashandi vamwe vasina mabasa nevamwewo vari kunongobhadharwa vasingazivikanwi kuti vari muhurumende imomo. Nezvimwewo maitiro anoitwa zviro nekungori mota dzimwe dziri kungotengwa nyangwe paine dzimwe dzakanaka but vanongotenga dzimwe, saka nevanhu vari kuti vasatange kukwidza mutero, ngavatange vagadzirisa mafambiro nemamiriro akaita zviro muhurumende zviri kungoitawo makambani ose ose nokuti hurumende yekambani yeZimbabwe iyo zviri kungoitawo makambani ose ose ukangotanga kuti angandikwidze mutengo wezviro zvangu zvendinogadzira nekuti ndoda mari chete chete inosvika panguva yekuti vanhu vanorega kuzvitenga nekuti zvinenge zvaakudhurisisa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vaLuxon Zembe vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutongi wedare repamusoro muKenya Justice John Mativo vapa mutongo wekuti kamba yevapoteri huru mupasi rose yedhadhabhu icharamba yakavhurwa vachiti danho rehurumende rekuti ivharwe rine rusarura pamwe nekuzvidza.
Pakistan iri kuyambira India nezvekukudza kwairi kuita kugadzirwa kwezvombo zvenyuclear pamwe nekuvaka guta rakawandiswa rekugadzirira zvombo zvenyuclear izvo inoti zvinoisa munjodzi Islamabad nedunhu rose.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kutarisira kuvaka ukama hwakadzama nenyika yeChina unopa chimuko kunyika dzose America neChina. Nezuro bato rinopikisa reZimbabwe People First rakapatsanuka mushure mokunge vakafano bata chigaro chemutungamiri webato iri amai Joyce Mujuru vati vainge vadzinga dzimwe nhengo dzebato iri nomwe. Asi nhengo idzi dzakati amai Mujuru havana simba rekuita izvi pabumbiro remitemo. Vanoriziwe nezviri kuitika vanoti pane nyaya dzakawanda dzakakonzera kuti muchato uyu usvike kwamvura yacheka makumbo. Asi imwe nyaya ndeyekuti poumbwa sei mubatanidzwa pakati pebato iri nemamwe amapato anopikisa sarudzo dza2018 dzisati dzaitwa kuti vava nemukana wekukunda ZANU-PF. Vanotsigira amai Mujuru vanoti vakadzingwa ava vaisada mubatanidzwa nebato reMDCT.
Asi mutauriri wechikwata chevakadzingwa ichi varugare gumbo vanoti chavaisada kuti amai Mujuru vaite ZANU-NDEGA pakuita hurukuro nemamwe mapato. Ko, mapato anopikisa angaumbe here mubatanidzwa wakasimba nekunetsana uku? Mukuzeya nyaya iyi nedzimwe, tabata nyanzvi nyadzi zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi uye vanoongorora nyadzi zvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoona sei kunetsana kuri muZimbabwe People First uye nyaya yemubatanidzwa.
Zvinoitika mupolitics dzeZimbabwe ndezvekuti vese vanoda kupikisa ZANU-PF havana yatingati political ideology kana pfungwa dzokuti vangabatsira sei mhomho dzeZimbabwe vari pachavo vega. Ukaona bato rati iro rakazvimiririra kuti ribatsire Zimbabwe kupolitics rozotsvaga uyo nooyo 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 zvinongoreva kuti ivo vanotungamira mapato mapato ose aya ishungu chete chinonzi politics havachizivi muchidimbu ndozvazvinongoreva. Uyezve zvazvinonyatsokureva ndezvokuti hakuna munhu muZimbabwe kana kuti bato rati rasvika paudzamu hwokunyatsokunzwisisa chinonzi politics chii uyezve ndezvipi zvingaitwa nerimwe bato zvinopfuura zvinoitwa neZANU-PF parizvino nokuti zvinongoratidza zvoga kuti ZANU-PF ibato ravanhu vane zvido zvavanhu ende iye zvino muchaona 2018 yatosvikaka asi yawatongwa upanda mupanda zvoreva kuti avo vanhu vangavoda kuzama kutevera mapato ivaona kuti haiwa aya matakananaka.
Vamudzengi pindurai tinzwe.
Zvendingahwereketa ndezvekuti zvaitika kupeople first izvi hazvisi zvitsva muAfrica nomuZimbabwe. Mapato anopikisa anoita matambudziko. Matambudziko ariwo kuti kunonyanya kuita vanhu, kana kuti veti zvetingati zvevanhu, ndiani uchawana mbiri, ndiani ndo zvinoita mapato, ndo dambudziko raitika muAfrica, hamusi muZimbabwe chete. Mukatarira kunyika dzakaita sana Kenya, zvakaitika muna 1998 tikaguma tava neiyaya yanzi the Kenyan syndrome, pakapatsanura naFord. Then mukatariravo muno MDC ndo rakava bato rakatombozama kuti rikwikwidze ZANU-PF, asi muchaona kuti rakatanga futi kupatsanuka patsanuka. Izvozvi kuti ndiverenge kuti kangani MDC ichipatsanuka, handizivi kuti kangani. Saka nyaya iri panapa inyaya yembiri dzevanhu dzisingaindi muurongwa hungabetsera voruzhinji. Voruzhinji havasivo vanonyanya kutariswa panobumbwa mapato ava. Voruzhinji havasivo vanonyanya kutariswa panofambiswa mabasa emapato ava. Nyaya iripo ndeyekuti mutungamiriri wavanhu, mutungamiriri haana kukanganisika, ndo pane dambudziko ipapo.
Vachirumanzi ndodzoka kamuri, vamwe vari kutioka kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe. Izvi zvakutoreva kuti amai mujuru vakwanisa kuti vange vachiimba vachiumba mubatanidzwa neMDCT, nekuti vamwe vari kunzi vakadzingwa ava vanenge vanga vasingadi nyaya iyoyi.
Hazvina zvazvinoreva zvokubatana kwamai mujuru onani nani nani, hazvichinji politics dzeZimbabwe, uyezve hazvichinji zvishuviro zvamaZimbabwens. MaZimbabwens vanongoda kuti nyika yavo itungamirirwe navanhu vane chido chokutungamirira.
Vamudzengi, ichokwadi here kuti ZANU-PF chete ndo iri kumirira zvido zvevanhu?
Handingati ZANU-PF chete ndo inomirira zvido zvevanhu. Chendingataura apa ndechekuti munyika muno muZimbabwe mune matambudziko. Matambudziko ane chokuita nezveupfumi hwenyika. Vanhu muno vatambura. Munyika muno hamuna kumira zvakanaka. ZANU-PF hongu yakabetsera payakatungamirira kurwiwa kwehondo yakaunza rusununguko. Ikabetserazve ikaita zvakawanda muna 1980. Payakaunza zvikoro nezvimwe zvakadaro nezvimwe zvipatara. Izvozvo zvinotendwa. Asi panguva ino ZANU-PF zvinenge zviri kuiremera kuti igadzirise zviri kunetsa Zimbabwe. Asi dambudziko vuri raita iroro rokuti vanopikisa ZANU-PF vanengevo vane vutera kudarika kweZANU-PF.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU-PF vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Vechidiki mubato reZANU-PF vanoti vari kuenderera mberi nemhemberero dzebhavhadhe remutungamiri wenyika Robert Mugabe, kunyange hazvo kune vamwe vari kushoropodza bato ravo. Mhemberero idzi dzichaitwa musi wa25 kukadzi kumatopo mudunhu reMatabeleland South. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, munyori wevechidiki vakudzai Chipanga vati gadziro dzavo dzavo pachinhano chepamusoro. Vachipanga vati kunyange hazvo kune mamwe mapoka anopikisa ZANU-PF asiri kufara kuti bato riite mhemberero kuRhodes Preparatory School mudunhu rematopo kuMatabeleland South, vati vari kuzoenderera mberi neurongwa hwavo. Vachipanga vati nhengo dzavo kudunhu iri ndidzo dzakasarudza nzvimbo iyi.
Akasarudza nzvimbo yematopos vagari vedunhu reMatabeleland South Province mushure mekunge vaona kuti isu sevechidiki tiri kutarisira kusimudzira bazi rezvekushanyirwa kwenyika rinonzi pachirungu retourism industry, chitungamirwa netourism ministry. Saka vaona izvozvo, vanayo nzvimbo kuMatabeleland South inoita zvekuti zvetourism inozikanwa nekuti matopos. Saka ndobe tiri kuitira ipapo, ndo pari kudiwa nevanhu veMatabeleland South Province.
Pavabvunzwa neStudio 7 kuti sei vari kuita mhemberero dzinotora mari yakawanda, panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, vachipanga vati munhu nemunhu ane mvumo yekuunganidza mari oshandisa zvaanoda.
Mhemberero dzekupemberera zuva ravamugabe hatidzisiyanise nezuva reChristmas remusi wa 25 December. Vari kutaura kuti dai mari inoshandiswa pakupemberera zuva rabarwa vamugabe dai yashandiswa kune zvimwe zvinhu. Zvakangofanana nekutaura kuti zvoni dai mari inoshandiswa musi weChristmas Day yashandiswa kune zvimwe zvinhu. Ende munhu anotaura kuti mari iyoyo dai yazodai yazodai, hapana chinotadzisa munhu iye kutsvakawo mari yakewo achiitawo zvaari kutarisira izvozvo. It would be unfair kuti unoti zvoni kune munhu mari anenge asunza ake oti ada kuishandisa kuita zvemunyika yekwake womuti aiwa dai washandisa izvi. No, iyi mari inenge yasunzwa, kana pane mari inenge yasunzwa, inenge yasunzwa neZANU-PF Youth League, ngaishandiswe neZANU-PF Youth League. Haisi mari yehurumende, imari yebato.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute vapetsai Ruhanya vanoti zvanga zvakakosha kuti vachipanga pamwe nevamwe vechidiki veZANU-PF vatererewo nhunha dzevanhu vodzisvitsa kuvatungamiriri vebato iri.
Ndinofunga vachipanga vari kurasika. Kana vachipanga vari munhu anotungamirira mayouth eZANU, anosanganisirawo mayouth eZANU ari kumativeland nokunana Midlands ane hama dzakaponderwa nokurasikirwa munguva yegukura hundi, zvaaikwanisa kuita kuinda kundogara pasi nevane nhuna dzavo voonzwa kuti zvichemo zvavo ndezvipi, voona kuti vose bato revechidiki muZANU vangatora sei nyaya iyi kuisa kuvatungamiri vavo vamugabe nevamwe vavo kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe.
Asi mumwe wevativedzeri vemutungamiriri weMDC vaElias Mudzuri vati vanofungidzira kuti kuitwa kwemhemberero idzi kunzvimbo yematopos zvinogona kuve zvine chivanhu mukati.
Pamwe anenge achiitawo chivanhu chakewo zvake chaanofunga chinoshanda.
Vamugabe vari kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu musi wa21 kukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokupai zviri kutevera tichinzwa kubva kuna Chioneso Jani muchirongwa Pindai Mudariro.
Tino kukwazisai watereri. Muchirongwa chedu Pindai Mudariro, chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro na Taira Chikocho, kana kuti Madam Boss. Makadi Madam Boss.
Kuno kuziri kufamba bobo, hamene ikoko mukuzvigona sei?
Makatanga rini kuita zvemitambo yekufadza vanhu?
Zvekusekesa vanhu izvi zvakangogara zviri mandiri. Last year muna November pane kaskit kandakaita. Kaskit aka pandakakaisa mufamily group kabva kazara everywhere. Ndakaona kuti izvi neizvi vanhu muno munyika vane masitiresi ekutsvaga mari. So ndakangoti instead yekuti vanhu vaite stress, let me come up with something to see. Vanoseka, vanofarawo, vanombokanganwa nezvekufunga nhamo.
Madam Boss munhu akaita sei?
Madam Boss kana vabva paset, mukadzi ane mhuri yake, ari married, anotevedzera mutemo wemurume wake. Kana vari Taira, kana ari asisiri Madam Boss anoekipa uyo, haiwa zvizvi zvandinoekta zvizvi, hamba mangu matinga zvito herangu mani, ndinorambwa kane murume ndakadaro,
Chii chamunoda kuti madzimai adzidze pane zvamunoita?
Inini chandinoda kukuudza vakadzi vano especially vanoita saMadam Boss ndechekuti upenyu ibhora, upenyu imhindupindu. Munhu wauri kushainira iyeye mangwana achave apa musoro pako. Ende kuti munhu anzi ndimade, it's not by choice yake. Never know kuti situation yake yazoita kuti ave made. Ndiyeye wauri kudaro, mangwana ndiye achazokubatsira. So ngatingobatanei zvakanaka.
Ava vanga vari amai Taira Chikocho aka Madam Boss. Ini ndini Chioneso Jani muchirongwa Pindai Mudariro.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yevanhukadzi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, nichitumurari zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla zisishiya kalolunye ngonhlolanja 2017 nguntungameli inkomo
lo Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje,
umfundisi Ivan Mawarire ukhululwe ejele lechikurubhi lamhlanje ngemva kokuhlawula imali yesibambiso ebail eyamadola angamakhulu amathathu.
Ubuhlungu kakhulu ukuthi sesizifike iminyaka emibili uDamara engakabi kwaziwa ukuthi ungaphi kumbe wathathwa ngubani. Kuyasengisanjewe egcekeni ukuthi uhulumende ewezane-P F nje kazimiselanga ngithela kancane ukuthi nje agcine lokulondoloza impilo kaZulu owalapha eZimbabwe.
Olwela amalungelo oluntu owathunjwayo umnumzana Itai Dzamara namhla ofikise umnyaka lenyanga ezilithumi lanye enyamalele kungazakali ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na.
UZulu wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende lokubeka eceleni iziqondiso zomthetho eziphathelane lemithelo ehlawulwa ngabathenga ukudla iVAT.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Olwela amalungelo oluntu umfundisi Ivan Mawarire ukhululwe ejele lechikurubhi lamhlanje ngemva kokuhlawula imali yesibambiso ebail engamadola angamakhulu amathathu i-$300. UMawarire obegqoke impahla ayezigqoke emhlazana ebotshwa ngensuku ezithoba munwemunye ezedluleyo ubonakale ephuma egedini lechikurubhi remand prison ngabo 1 emini engena emoteni yamagqwetha akhe okwenze kwabanzima ukukhulumisana lentatheli zindaba. Njengoba ubetshengisa ukudinwa, ubotshelwe udaba lokutshotshozela uZulu ukuvukela uhulumende kodwa uyalilandula leli cala.
Olwela amalungelo oluntu othunjwayo umnumzana Itai Dzamara namhla ofikise umnyaka lenyanga ezilithumi lanye enyamalele kungaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. UDzamara wayevame ukutshengisela e-Africa Unity Square labangane bakhe eHarare besola umbuso kamongameli Mugabe. Wathunjwa ngosuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-2015 ngabantu abanakanelwa ukuthi basebenzela uhulumende kaMugabe. Omunye wababevame ukutshengisela lo Dzamara umnumzana Charles Nyoni uthi kuyadanisa ukuthi uDzamara lokhe engaziwa ukuthi waya ngaphi. Uthi njalo amapolisa kazimiselanga ukumdinga ngesizathu sokuthi mhlawumbe ayakwazi okwenzakalayo kuye.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi sesizifike iminyaka emibili uDzamara engakabi kwaziwa ukuthi ungaphi kumbe wathathwa ngubani. Kuyasengisanjewe egcekeni ukuthi uhulumende ewezane-P F nje kazimiselanga ngithela kancane ukuthi nje agcine lokulondoloza impilo kaZulu owalapha eZimbabwe. Nje into edanisayo sibili and into ebuhlungu etshengisa nje ukuthi vele kasinakukhululeka lapha eZimbabwe.
Umthethwandaba wawuthe wona amapholisa kumele asebenze le muli yakoDzamara abe eyazisa ukubana sefike ngaphi ngocwaningo lwawo. Ayakwenza yini lokho?
ngiyitshela kancane umthethandaba owaphezulu kusukisela ngelanga lapho i-relay eyayenziwa khona amapholisa lapho eZimbabwe kazange ngitshela kanye asebenze ndawonye nemuli eyakodamara nje. So yinto etshengisayo vele ukuthi bona kabazimiselanga ukuthi balandele umthetho kumbe bamdine nje ngendlela etshengisa ukuthi ba-serious.
Lokho lile themba yini lokuthi uyaphila lapha khona?
Yabona mnumzana, thina njengabantu akade sisebenza lodamara, akade sihamba lodamara, ithemba ukulilahla asikwanisi, ukulilahla nje asingeke salilahla nje. Kodwa nje okwakathesi nje sokumele lathi-ke sibuye esingathi ngasesikhiweni yi-reality eyokuthi heyi iminyaka isize ifike ibe mibili umuntu engabonakalanga engaziwa lokuthi waya ngaphi. So sokusithengisa nje egcekeni ukuthi hhayi omunye wethu ukuthi singase sambona nje kuyabe sokufuna nje umusa kaThixo nje ukuthi singakwanisa ukumbona, kodwa hhayi ithemba ukulahle asingeke sayilayo.
Imuli yakhe yona iqhuba njani?
Imuli nje iyaphila ngokugcinwa nje kanye lokuncediswa nje ngumnawakhe kayithayi uPatson nabanye labo abancedisa yilokhu abakwanisayo ukuthumezela ukudla kanye nemali. Sibona nje ezinye izizalwa zalapha eZimbabwe ezise-America zake zathumela imali yokuqalisa iprojekthi yokugcina inkukhu. Leyo projekthi layo kathesi lokhu isiya phambili, yikho lapho abaphila ngakho khona imuli. Kodwa nje sonke siyakwazi ukuthi ukuthi abantwana bephile kakuhle emzini kumele ubaba wabo nomama bonke babe khona.
Umnumzana Charles Nyoni ngomunye wabantu ababevame ukutshengisela lo itayitsa, mara yena osefikisa iminyaka phose emibili ethunjiwe kungazakali ukuthi usaphila na.
Elebotswana lithi lizimisele ukukhangelisisa udaba lokuncitshwa kungelasizathu kanye lokuphuza ukunikeza amaphepha kwabokuza abadinga amathuba emisebenzi kwelebotswana. Kulenani eliphezulu eZimbabwe elikhala ngokuncitshwa amaphepha eBotswana lisithi adiphiwa izizathu ezizwakalayo. Intatheli zindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGaborone eBotswana.
Umphathintambo obonakeza emsebenzi eBotswana umnumzana Edwin Batsu uthi sesifikile isikhathi sokuthi kukhangelisiswe indlela ephuzayo yokunikeza ubuza amaphepha okuhlala kanye lokusebenza kulelo lizwe. UBatsu ugibhe umbiko othi ugatsha lwakhe seluqale ukuhluza amasinya ezicelo zencwadi zokusebenza lokuhlala eBotswana esithi akazwisisi ukuthi kungani bekulokuphuza. Iningi labeZimbabwe belikhala ngokuncitshwa kumbe kwesulwela incwadi lezi kungelasizathu. Umzana Andreas Mpofu uthi linyathela abalamukelayo ukuthi uhulumende ahluze indlela aphatha ngayo indaba zencwadi zokusebenza eBotswana.
Kuyabongeka kakhulu okwenziwe nguMinister Batho, ngoba siyazi ukuthi kudala wawuthola ukuthi umuntu e-apply namhla kuthatha inxele 6 months ungakatholi impendulo, and by that time inxele bephendule bethu rejected. Kungcono ukuthi even ma bekureject benze in a short space of time ukuthi ukhona ukuthi lawo aphile, even ngabe urejecta futhi aphile kukhona ukuthi ungayenza amanye amaplani within a short space of time.
Uthi ngitsho lamankampani abaqhashayo acina idela inhliziyo uma kuthatha isikhathi ukulungisa lezi ncwadi ungenza umuntu alahlekelwe umsebenzi.
And it's also good for in terms of ukuba employed, amakhampani zathanda ukuthi ethe ekuqhashile namhla ibe sehlala 6 months bele kumele ukuthi umuntu ethole i-permit. I think it's a very good move. It shows ukuthi they've been listening, bayalalela isikhalo sabantu abaningi, and singathokozela nje sibabonge nje ukuthi they've heard our cries.
Umphathintambo Batsu uthi uma kulezicelo eziningi zencwadi lezi iqula elakhethwa nguhulumende ukuthi lihluze lezicelo kumele lihlale noma kabili ngeviki ukuze konke kwenziwe ngokuthetha. Uhulumende weBotswana uchuthuzwe ngamabandla aphikisayo esithawula sizathu sokuthi kungani abokuza betshelwa ukuthi bazosebenza kumbe ukuvula amabhizimusi kuthi lapho befika bencitshwe incwadi zokusebenza kumbe ukuhlala eBotswana. AbeZimbabwe ibaba lenani eliphezulu balabo abadinga incwadi zokusebenza kumbe ukuhlala eBotswana bedlula inkulungwane eziyisikhombisa kwabokuza abafika inkulungwane ezilithumi. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSaharan kweleBotswana.
Uzulu weZimbabwe wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngohulumende elokubeka eceleni iziqondiso zomthetho eziphathelane lemithelo ehlawulwa ngabathenga ukudla phandle kwelizwe eVAT. Lumthetho obusubangele ukuqonga kwemithelo yokungenisa ukudla okufana le-rice, amajarini, amahewu, inyama lokunye. Abeza amabhizimusi labo bedlulisela phambili lindleko ngokukhweza intengo yalokhu kudla. Ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende ubethethe inyathelo lokukhweza intengo yokudla engaqalanga ukukhulumisana lomphakathi kanye labakuzigaba zonke zempilo ezikulomsebenzi.
Kulive talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane ayisihluzeni bomama sixoxa ngamabandla akhokhelwa ngabesifazane njalo lemizamo yokuthi kube labesifazane abaningi abangena edale lephalamende.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele Pakistan liqwayise umakhelwane walo i-India ukuthi iqhubeke ngoku kelisa uhlelo lwayo lokulungisa izikhali ze-nuclear kulakho ukudala ingozi hathi emhlubulweni lokuphela kodwa lasemhlabeni jikelele okuyinto elandulwa ngele India ukuthi lilungisa lezi zikhali lingalandeli iziqondiso zesilinganiso esabekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations.
Umthethwandaba we-High Court kwele Kenya usunqume ukuthi inkamba enkulu yeziphepheli eyedadabu ingavalwa. Lesi sinqumo siphambana lenyathelo ebeselithethwe nguhulumende wakulelo lizwe elokuthi linkamba eleziphepheli eziningi ezabalekela impi yomdeni kwele Somalia ivalwe ngoba idala indleko enkulu.
Lanqa ukudabuka phakathi kwamabandla ezombusazwe kungasonto entsha ukuphoselana aqatha ukusebandleni leZimbabwe People First osokusoba chiye sekusobala ukuba kuzenzakala ukuthi ibandla leli lidabuke phakathi sekuchiye abanye bemangele. Ibandla leZimpf elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru belikhangelelwe ngabanye ukuthi lizathwalisa nzima ibandla leZanu PF ikakhulu emaphandleni ngoba inkokheli yaleli bandla ivela kubandla leZanu. Kodwa kathesi sekukhanya sobala ukuba alisoze lithole usekelo oluyangaphi leli bandla. Sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe womnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphathamandla sebandla leZimpf umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
IZANU laye ixexebuka kuzaphu kwangena isandla sabelungu i-CIA yasetshenziswa yakhupha abantu ukuthi istruggle isikhokhelwa yizaphu kulibandela liqinile ingazane liyadeda kubuyela ngaphansi until such a time labana be-recover lokho babefunga ukuthi bebe yikho khona. So ke lokhuyana kuyinto eyimvelo i-MDC layo yabakhona ilibumba kodwa ekugcineni yaxexebuka isikhanyelane nokuthi isithola umbuso. Namhlanje yabona lezaphu yona leyinye leyiphinde yaxexebuka kuzano ngemva kwe-unit isikhokhelwa ngudabengu. Ukhangele yobosiphepha yona liyana ixexebukile laphana iphuma kwe-MDC yama laphana yaxexebuka yona yodwa phakathi laphakathi yaba laphana. So kuthi sokungumkhuba wangikhona vele ukhona so ungazani bakhethela ngakho isizathu kuyisona leso nje ukuthi kuba khona abanye babesetshenziswa yiregime khona lapha.
Mnumzana Nkomo, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho ukuqixebuka kwamabandla lokho esikubonayo ikakhulu sikhangela lokho kusanda kwenzakala kubandla leZimbabwe People First, ungathini?
Into le iyadanisa, kodwa ngolunye uhlangothi ungathi ukuswelakala kwama-principles or ukuswelakala ngezinye indlela lokhu ngesilungu kuthiwa yi-ideology ebambanisa inhlanganiso. Inhlanganiso eziningi ngathi zikhonza kakhulu lo okhokhelayo, okwenza ukuthi mhla lo ejabulile izinto ziba right, engazunda izinto zingahambi kahle. Enzama ukutsho ukuthi akula culture, akula ukusebenzisa umthetho ukulawula inhlanganiso okubusa inhlanganiso. So kungathi inhlanganiso lezi sezapersonalizwa kakhulu, seziphila ngokuthi umkhokheli ucabangani. Namhle ngavuke efuna ukuxotsha ubani uyaxotshwa, sase ngavuke ecabanga lokhu. Kungathi abantu abajoyina ezombangazo nalabo abazikhokhelayo, umbuso we-constitution kungathi awukabaluleki ebantwini, okuyinto edanisayo ukuthi kanti nxa abantu bengafuni ukukhokhelwa ngama-constitution befuna ukukhokhelwa yimizwa yabo, ikusasa yelizwe ingabi.
Nanko umbuzo, Mnumzana Mkandla.
Yeah, hayi ngiyavumelana nayo Nkomo. Kodwa okuqakathekile njengoba sitsho khona ukuthi isisekelo sebandla sona esiyiso somthetho webandla i-constitution ibambana le-policy, le-ideology. Ngakho-ke khona lokhuyana njalo kungathi kumile laphana abantu bekwethule khona lokhuyana. Kuqakathekile njalo ukuthi khona njengamabandla wona la asakhula la asukumayo beme kakhulu begxile ku-constitution, le-policy yakhona icace, ukwenzela ukuthi kungabi nomuntu ophonga ukuthi kusasa ngacabanga lokhu ekwenze ebantwini, njengolokhu ukuthi kuyaxotshwana kuyaxotshwana. Okunye ukuxotshwana lokhu kusuke kube yinto eyisiqokoqeleni elibe khona, ngoba noyabe uhamba lapho kanti uhamba le-parasite, umuntu oza ngapha kodwa yena sizangali emzini, ethathe zangapha ezisengali, ethathe zangali ezide phakathi kwegumbi, khonokhana kuba yingozi. Isiqokoqela sombuso ukuthi khona isisekelo sombuso kumbe somthetho nale i-constitution engabe ifanele ukuthi ilandele, uyayephula ukuthi khona uqondise umuntu. Njengalokho okwenzakale lokhu kube yingozi kakhulu yona le, ngobana kathesi seziphuma ukuthi uzwane besidlala ngale, uzwane bethatha indaba sangapha ezisengale elobudlulana nalabantu. Njalo akumelanga kube lo muntu othi khona nxa kuvunyelwana ukuthi akuye ku-coalition, yena umuntu ebesesithe naye ku-coalition sakwenzani lobo zibani babengabathengisi ngoba bengabemakhiya, asikusebenzi lesana. Asozi into ezitholakala zikhona ku-constitution zona leziya, akubekwa ngoba i-constitution awusozi ibumbe iparty uyibumbele i-coalition. Ubambana kuphela namanye amabandla lisiya ekhethweni kulona leli lizwe leli eselihluphe kangaka, selifuna abantu bebe libumba.
Ye, Mnumzana Nkomo, ungathini wena nxa ubona okwenzakalayo? Inkokheli zethu zilodubo na, kumbe vele bakhona abakhokheli kodwa abantu babangamanyaniseki?
Abantu kulula ukuthi bamanyaniswe bahlanganise ngenxa yokuthi izidingo zabo ziyafana. Bonke abantu bayafuna ukuthi bahlale kahle, babe lezindlu, bafunde, babe lomsebenzi, babe ngagula bayelashwe ngendlela abayikhonayo. Abantu abasuka babe yizikhoxo yilaba abakhokheli kungenxa yokuthi basebenzela kakhulu izikhwama zabo. Abanye futhi bafoma amaqembu, bafomela ukuthi balesikhwili lozibani lozibani. Inkokheli ezisebenzela umphakathi zinlutshwana, sike saba lo Joshua Nkomo. Hayi, abanye laba yebo siloka sithemba ukuthi bazaba khona abafana naye, kodwa kungathi ubukhokheli kuyinto esilelayo kakhulu elizweni lethu. Yikho ubona nje kuhlala kuxotshwana kungasebe kungelala lama-disciplinary hearing, abanye behlala ku-press conference ukuthi kanti bangobani baxotsha abanye, komunye la uhlala ku-conference la uxotsha abanye, uthi kathi usisanasana lesi umtshado wezinja wenzakalani.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla leZimbabwe People First, umnumzana Max Mkandla.
Umumo womnotho oya ulokhe usiba mubi elizweni usubangele ukwehla kwenani labakumsebenzi ye-art abangena kumncintiswano omkhulu owe-National Arts Merit Awards walonyaka olungiselelwa ukwenziwa kuyona le inyanga. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umkhosi wenama wenziwa kanye ngomnyaka ngenhloso yokunanza imisebenzi emihle athelizweni lokuba ngabaqhuba kakuhle kiyo. Umsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-National Arts Council of Zimbabwe eyiyona eqoqa lomkhosi umnumzana Nicholas Moyo uthi abakubonayo ukuba kulokwehla kwenani labangena ukuba bencintise kulo umkhosi walonyaka kubangelwa inkungami kuhle kwezomnotho elizweni.
Sikhangelela ukuthi inama ngokwayo sesihlanganisa ama entries angeniswe ngama production houses lama report ama report mana ama monitors pose bekufika i 900 okade kuyinani engaphansi kwalesikade siyitholile ngomnyaka owedluleyo. Ngomnyaka owedluleyo sasithole about 1100 okay. And isizathu siyikhona lokhu ukuthi umnyaka odluleyo into bezinzima ukuthi even ama musicians akwanisa ukuthi acizelele ama album balo nje babe balutshwane aba ama film labo bekunzima.
Umnumzana Trust nobo osebenzelana lenhlanganiso zabatsha uthi ngokusilela kwemisebenzi abatsha bazithola bengena labo kumisebenzi ye-art egoqela ezomculo ezokulungisa lokunye ngendlela yokuthi baziphilise ngawo okuthi ingasekelwa sibisibili kungenzakala ukuthi kuvule amathuba okuziphilisa kwabatsha abayibona abahlaselwa kakhulu ludubo lokusilela kwemisebenzi ngokwengezelelweyo.
I-art vele industry ungananzela i-America itholi imali enganani ku Ati ilako vele even South Africa wananzela ukuthi abantu abayenza ama-arts eSouth Africa ababoni behamba ngenyawo ezitridini abantu abaphucukileyo abantu abalezimali zabo abantu abalempilo enhle kodwa lapho eZimbabwe zabona ukuthi umuntu ozama ukwenza i-arti yangkona vele uyambona ehamba ngenyawo ezitridini uyambona edubeka akalako ukudla akalani. So umkhonomi lo vele ngokumele ulungiswe kwenzela ukuthi wonke umuntu olako abafuna ukuyenza engakwanisa ukuyenza.
Abatsha abagabaza kwezomculo bazatholakala bephatheka kunama lonyaka okugoqela untombazana oyenza izinto ezibabazekayo uThamsa Nqathami Moyo lomfana oqhuba umculo we-hip hop uTakura njalo sikhangelele owesifazana wakuqala esigabeni sokuhlekisa abantu esama-comedians ozangena kulomncintiswano. Umoyo uthi njengenhlanganiso emele eze-athelizweni bazama ngayo yonke indlela ukuba imisebenzi le kunye le mikhosi enikeza imvuzo efana layo iqhubekele phambili ilokhe ikhona noma umumo ungaze ube mzima lapha lalapha yami
nama iphakathi kobunzima ilizwe eliphakathi kwalo kodwa singabanye sithe noma izinto zinzima ama awards asiwakhanseli singawakhipha singawayisula engabi khona kungaba nzima ukuthi siwaphendukize mzwana sesicabanga ukuthi sezile imali thina sizimisele silabantu abasupportayo kakhulu abamalathi ngesikhathi kunzima sizaqhubekela phambili sithanda ukubabonga njalo ngoba yiba benza ukuthi khathe siqalise ukukhuluma ngenama ngoba izabe ikhona.
Uthi noma kanjani mhla ka 18 Hlolanja kulama artists afika kwangamathumi amathathu lanhlanu azathola izicoco lemivuzo njalo kuzadala amathuba okusebenzelana kwabo ngendlela engathuthukisa imisebenzi lobungcitshi babo kwela kusasa. Okwakuqala lonyaka uZulu uzathola ithuba lokukhetha ama artists awasekelayo
kuzabeke kule esikuthi people's choice khetha umathanda umuntu uyakhetha umathanda yebo abantu bayisithi hey indaba lengafaka ngalo indaba lengafaka ngalo hayi sithi kuZulu ke sipha uZulu ixetsha lokuthi uZulu akhethe umartist ababona ukuthi wenze kuhle ngomnyaka lo odlulileyo abamthandayo.
Abahlabeleli bathola ithuba lokutshengisa ubungcitshi babo ngelanga lombuthano njalo lonyaka abasakhulayo abalethuba bagoqela uNoma owake wasebenza leqembu le-Iyasa uJah Praiser uThebe wakobulawayo labanye. Lonyaka kuncintisanelwa izicoco eziyithiyangalombili ezigoqela i-theatre, i-dance, visual arts, film le-television, i-literary arts, izingwalo, spoken word lomculo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.
kwezemidlalo iqembu labesifazane elidlala umdlalo wenguqu ele street set lithole usekelo oluvela kunkampani ye Falcon Enterprises. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usomabhizimisi uDavid Moyo olamankampani yakhe edolobheni lakobulawayo lasedolobheni leGwanda uphathise iqembu le-street set ngempahla egoqela amakawuso okuvunula nxa lidlala ibhola. Umoyo uthi amantombazana kawatholi usekelo olwaneleyo njengabafana, yikho ekubone kufanele ukuba aphathise iqembu le-street set.
Abantwana abangamankazana isikhathi esiningi balesifiso sokudlala ibhola but kabala abantu ababasekelayo. So sahlala phansi ne-management sakubona ukuthi asincedeni abantwana laba abangamankazana. Sathenga ikhithi, sabanika, sathenga la ma-pads angakwana 20 sets for each umntwana ngamunye ngamunye.
Iqembu le-street set labunjwa intatheli izindaba uLimangena njalo lidlala kusigaba se-Southern Region Women's Football League lisebenzisa inkundla yesizinda. Umoyo lezitolo ezithengisa ukudla lezigayo edolobheni lakobulawayo laseGwanda useqhathe amanye amankazana adlalela iqembu le-street set ukuze bengagcini beyekela ukudlala ibhola njengoba bengatholi iholo ngokudlala kwabo.
Umntwana wesilisa uzathola kuyukuthi angathi uyadlala isport abantu baphanga bemsapoti ukudlula umntwana oyini oyinkazana. So thina sikubona ukuthi kasiphathisaneni abantwana besintu abangamankazana abesintwana labo labo bephumelele emdlalweni yabo abangaba bayifisa ukuthi beyenze kugumbe besiyafika overseas befike.
Inkampani ye-Falcon Enterprises ithengele iqembu le-street set ama-uniform amabili njalo enye yakhona ngebomvu elombala olithanga kuthi enye yakhona ngemnyama elombala omhlophe iphinde yabathengela njalo lamabhola. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Bayethe sinqaba ingoma inkondlo kaDumisani Mhlanga isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba ebesilazo.
Umfundisi Ivan Mawarire ukhululwe lamhlanje ejele leChigurubi ngemva kokubhadala imali yesibambiso ibail.
Olwela amalungelo oluntu owathunjwayo umnumzana Itai Dzamara lamhla ufikise umnyaka lenyanga ezilithumi lanye enyamalele.
Kwaneloko lamhlanje olivalelisayo unguntungamili Nkomo.
Lo Chris Gande silichiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.